manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Maneru akanaka vatereri, tinosangana zvekare maneru anhasi uri musi wechina kukadzi 28-2019. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndiri Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Botswana inoisa mari parutivi yokupurekisa makambani ayo anoda kutanga mabhizinesi muZimbabwe. Nyanzvi munyaya dzezvematongero enyika dzozeya zvinoreva zvaitwa neBotswana zvichitevera musangano waitwa nemutungamiriri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nemutungamiriri weBotswana. Vanhu vaviri vanoburitswa vakafa mumigodhi wekuBattlefields kuKadoma. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zimbabwe neBotswana dzanyorerana chibvumirano chemari inosvika bhiriyoni rimwe chete remapula ekuBotswana. Chibvumirano ichi chaona Botswana ichiisa mazana mashanu emamiriyoni emapula pamusoro pemazana mashanu emamiriyoni emapula agara aripo. Mutungamiri weBotswana vaMohoetsi Masisi vaudza vatori venhau kuti Zimbabwe neBotswana dzawirirana urongwa hwechikweredu uhu. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vabvumawo kuti ichokwadi kuti nyika dzavo dzanyorerana chibvumirano. Gurukota rinoona nezvekutengeserana muBotswana vaHohelemnelo Kenemwendo vati mari abvumiranwa iyi ichashandiswa nemakambani emuBotswana anoda kutanga mabhizinesi muZimbabwe. Mashoko avaKenemwendo anopesana nemashoko ari kuburitswa nemapepa nhau muZimbabwe okuti Zimbabwe yapiwa chikwereti neBotswana senzira yekuti ivandudze makambani anoshanda akazvimiririra. Ukuwo gurukota rezvemari vaNtuli Ncube vatiwo Zimbabwe yapiwa neBotswana mari inoita mamiriyoni makumi mapfumbamwe nemashanu yamadhora. Mashoko ari kuburitswa nehurumende yeZimbabwe ari kupesana nezviri kutsanangurwa nehurumende yeBotswana pamusoro pezvinoreva chibvumirano zvasanyirwa nhasi. Godwin Mangwida anotipa. Chakuvigirai nyaya iyi muchinguva chiri kutevera. Sangano reUnited Nations raparura nhasi urongwa hwekutsvaga mari yokubatsira vanhu vakawanda vasina chikafu muZimbabwe. Sangano iri rinoti Zimbabwe inoda mari inoita mamiriyoni mazana maviri nemakumi matatu nemana emadhora kuitira kuti patengwe chikafu chiri kudiwa nevanhu vari munzvimbo dzisina mvura yakawanda. Mutevedzeri wemunyori anoona nezvekuburitswa nezvorubatsiro muUnited Nations vaMark Lowcock vaudza vatori venhau muHarare kuti vasangana nhasi nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vakavazivisa nezvourongwa hwekutsvagira Zimbabwe mari yechikafu. Nyanzvi dzekurima dzinoti kushayikwa kwemvura yakawanda mwaka uno kuchaita kuti goho rechibage ridzike kubva pa 1.7 million tons kusvika pa miriyoni imwe chete yematani zvichienzaniswa negore rapera. United Nations inoti vanhu vanosvika mamirioni mashanu nemazana matatu ezviuru vanoda rubatsiro rwechikafu gore rino. Mitumbi miviri yevanhu vana vange vachiri pasi pemigodhi mushure metsaona yakaitika kukadoma mazvondo maviri apfuura yawanikwa nhasi mangwanani mumugodhi wecricket mine. Izvi zvasvitsa vanhu vakafa mutsaona iyi pamakumi maviri nevatanhatu. Tsaona iyi yakaitika mushure mekunge madhamu ari padyo nepaicherwa goridhe akatsemuka mvura ikapinda mumugodhi umo maive mune vanhu vasere. Vanhu vasere vakakwanisa kubudiswa vari vapenyu. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kudivi rehurumende panyaya iyi. Pakaitika tsaona iyi, hurumende yakatara tsaona iyi senjodzi huru yawira nyika. Hurumende yatiwo ichabatsira mufi wese negumbeze pamwe nemari inoita chiuru chemadhora kuitira kuti vabatsirike pakuradzikwa kwavo. Asi munyori weshamva Mine Workers Union vaPatrick Mugwambi vaudza Studio 7 kuti zvinorwadza vazhinji vanoshanda mumigodhi kuti hurumende inogona kutora mari yevanokorokoza asi haidi kupindira ichibatsira neruzivo rwekuti pasaita njodzi. VaMugwambi vati mari iyi iri kupinzwa munyika nevakorokoza yakawanda zvikuru, naizvozvo hurumende inofanirwa kubatsira vanhu ava nekuvachengetedza sezvo munyika muine vanhu vazhinji vanozvishandira.
Izvi zvinoratidza kuti hurumende yeZimbabwe iri kutungamirwa nevarume nevakadzi.
Zvakawanda chaizvo zvinofanira kuti zviitwe, nekuti isusu ikonomi yedu yakuto haisiri formal. Saka mamainazi mazhinji ari kumaina goridhe rakawanda muno muZimbabwe richienda kunze kwenyika, mazhinji acho asi formalized. But zvepanodikwa manje kuti hurumende ipindire ipote ichisupavhaiza mese munenge makadaro murimi, because panotomainwa goridhe pese paririi, nekuti vanotodzika mwena inenge yakadzama kupfuura 10 meters. Saka inenge itori dangerous, nekuti pakaita any earthquake or any other problem munhu anofira pasi pemugodhi kana izvozvo zvekuti madhamu akadii akaputika. Saka hurumende inofanira kuziva kuti gorozi racho riri kubva kupi, yotumira vanhu vanomutarisa migodhi yacho yese yogara ichimaintaina masafety standards, ekuti pese panenge pachimaino pachisupavhaizwa pachionekwa kuti vanhu vari safe. Saka this one ndo zvinenge zvisiri kuitwa nechi nehurumende. Vari kungomirira chete kuti vanhu vasupply chigold, vasingadini, vasingatarisi kuti vari kugurivana kupi goridhe iroro.
Muri kuti hurumende inoda kungotambira goridhe inocherwa navanhu vaisingachengetedze?
Ehe, ndizvo zviri kutoreva, nekuti mukapatarisa ipapo kuti chii chakaitika, pakatoti paitika accident iyi pakatora some days vasati vatomboronga kuti zvinofamba sei. Vaakutanga kutsvaga kuti mapambu achabva kupi, vachakonekta sei, pambi ichafamba sei. Zvinoratidza kuti it's a neglected area, and this is where gold in Zimbabwe is coming from. Most of the gold is coming from either abandoned mines kana kuti ari kucherwa zvisiri pamutemo, zvisina kana safety mukati. Whereas tine department rehurumende rinofanira kutarisa richiongorora every other time kuti is it safe to mine or not.
Ko vanoti hurumende haingakwanisa kuziva vanhu vese vanochera pese pese vachitsvaka goridhe, saka haingakwanisi kuvachengetedza, mukati chii pazviri izvi?
Pari kubainwa pese panotozikanwa. Pane malocal authorities ari munzvimbo anenge achitozviziva kuti pakati pari kumainwa, nekuti munhu kana awana goridhe rake at the end of the day rinozoenda kuna somebody ari registered wekufidelity anotambira achitoriendesa kwarinofanira kudii kuenda. Vanhu vanoita zvavo kabisa, nekuti vamwe vacho vanenge vachiavoida macharges anenge achidimandwa upfront kana vachida kuti zvi zvavo zviongororwe hurumende. But then hurumende kaimoa vanhu vari muhurumende handidi the interacting mone on a daily basis, they have to know that's their job. They must know what is happening. For people to survive, these guys must know kuti vanhu vari kutoenda vachinokorokoza. Kunzi kukorokoza ka vanhu vanokorokoza even munzizi, vanokorokoza even mugomo. They have to know, because pane malocal authorities anenge aine vanhu vavo.
Avo vanga vari munyori weShamva Mine Workers Union vaPatrick Mugwambi vachitaura vari parunare vari kuShamva. Kwa hivyo nemufaro mkuru nechitatu apo wakari mnaraunda yekwa Bangure kubuera Central vakatambidzwa zviri pamutemo damu nemunda nemadiridzo izvo zvichashandiswa nemhuri makumi manomwe. Loeda Moyo anotipa nyaya iyi.
Vagari vekwa Bangure vakaratidza mufaro mukuru apo damu ravo rakaparurwa zviri pamutemo paurongwa hwakapindwa nehurumende pamwe nemasangano akazvimirira. Mumwe mugari wemunzvimbo iyi amai Martha Viriri vakati vari kufara zvikuru nebudiriro yenharaunda yavo sezvo vave neminda wemadiridzo.
Ndikuti nzara iri kuderera nekuti bhera yaisikanwa senzvimbo inongotsva chibage mbeu dzisingaisi kusvika, asi nekuda kwechirongwa chegarden chane madiridziro mbeu dzedu dzaakuibva. Kunyange isu tisina minda zvedu asi tinobatsirikana through vanechi vane minda imomo, chibage chikaibva tinotodya chakanyatsokusvika chisingatsvi nekuti chine ichidiridzirwa nedhamu rakavakwa irori. Saka ndaungotenda naizvozvo.
Damu iri nemunda wemadiridzo zvakavapo kuburikidza nemushandira pamwe wemasangano anoti Reworld Vision, Ensure, K, Sapphire neSNV pamwe neUSAID. Budiriro iyo yakadya mari inosvika mamiriyoni mashanu emadhora. Amai Clarice Mugorodi vakatendawo masangano aya vachiti vana vavo vachange vowana chikafu chinovaka muviri.
World Vision Ensure nemadiridziro iwa avakatipa vanhu vanga vachiita zvekudiridza vachishanda nemusoro, asi iko zvino takukwanisawo kudiridza tichiwana chikafu negoo rakawanda. Nzara iko zvino yaderera, vana havachanyanyi kubatwa kwashi nekuda kwekuti vakudya vachiguta. Takukwanisawo kuzviitirawo mamwe maprojekti nemubato yamaoko nokudawo kuti basa ratirerukira nekuda kwedhamu ratakachererwa neEnsure. Saka izvo naizvo tinongozvitendawo.
Mumwe mugari wenharaunda iyi vakuda kwashe makota vakati kunyange hazvo vari kufara neurongwa hutsva uhu, chikumbiro chavo chaive chekuti dhamu iri rikudzwe uye minda yemadiridzo iwedzerwe kuitira kuti mhuri dzakawanda dziwane rubatsiro.
Uwedzereswe kubva pauri apo ukure, ukakura tinokwanisa kurimawo takadi takawanda kuitira kuti zvinhu zvidi zvifambe zvakanaka. Kozoya futi kudhamu taida kuti tikwanise kuwedzerwa kuti kana tichinge tazowanda tichirima zvakadi zvakawandawo kana tichinge tadi tawedzererwa dhamu.
Mukuru wesangano reEnsure vaRichard Ndou vakati sangano ravo rakasarudza dunhu iri sezvo riri rimwe rematunhu munyika akatarisana nekushomeka kwemvura yekunaya.
Nema assessments that were not stakeholders that involved a number of government technical units like vana EMA na Agritech vana Department of Irrigation and Engineering kuti ti identify ma projects angabatsira vanhu and kazhinji and from history and from what we've seen ndiyo kuti go vanonyanya kusarudza ma projects anovabatsira kuvapa mvura dzokurimisa nokudzokwanisa kuti mombe dziwane pokunwa mvura. So that's primarily the reason why we do ma projects akadai kuti vanhu vakwanisa kubatsirika on a long term and kuti vazowana zvokuzvibatsira tibasanguramba chingowana zvinhu zvokupiwa from donors. Yeah, so that's the whole reason.
Gurukota Rema Nikaland amai Ilen Gwaradzimba avo vaive munyarikane mukuru pachiitiko ichi vakurudzira vagari kuti vachengetedze zvakanaka zvavaitirwa izvi kuitira kuti vasarembe vari vanhu vanopema. Ndakamirira Studio 7 kwaBangure kuBuera Central, ndini Lweda Moyo.
Mashoko ari kuburitswa nehurumende yeZimbabwe ari kupesana nezviri kutsanangurwa nehurumende yeBotswana pamusoro pezvinoreva zvibvumirano zvasainiranwa nhasi. Godwin Manguza anotipa nyaya iyi.
Nyange hazo pange paine kupembera mapepa na une zine venyiro ze hurumende kuti Zimbabwe ichawana rubatsiro rwezvikwereti zvemari inosvika mamiriyoni mazana matana atuye madhora ekuAmerica kubva kuBotswana. Izvi handizvo zvaitika nhasi sezvo mutungamiriri wenyika yeBotswana vamukwetsi Masisi vazivisa kuti vabvumirana chete kuti rubatsiro urwu runge rwuri rwebhiriyoni remapula. VaMasisi vati zvizhinji pamusoro pechibvumirano ichi zvichaziviswa munguva pfupi inotevera. Apo VaMasisi nechikwata chavo vange vari muHarare, bazi renyika yavo rinoona nezvekutengeserana nedzimwe nyika razivisa kuti mari iyi ndeyekubatsira makambani ekuBotswana anoda kuita mabhizimisi muZimbabwe, uye Zimbabwe inofanirawo kuisa hwaro hwekuti mabhizimisi aya haasi kuzorasikirwa nemari dzavo muZimbabwe. Bazi ratiwo kuti chibvumirano ichi chinge chichitanga kushanda chinofanirwa kutsigirwa nebilateral investment protection and protection agreement pakati penyika mbiri idzi. Vanongora nyaya dzeupfumi vakazvimirira vamasimba kuchera vaudza Studio 7 kuti izvi zvinoreva kuti hapana chasanduka sezvange zviri kutaurwa nemapepa nhau ehurumende.
Kana Zimbabwe yawa kwanisawo kuwana mari kuti makambani ayo anogadzirawo zvinhu kuBotswana, ukama huchienderera mberi, kwete kuti tingotarisira kuti Botswana ndo yaifanira kutipa chete. Zvazvinorevawo ndezvekuti bembera rairohwa nemapepanhau ehurumende kubva muvhuro vhiki chitanga kusvika iko zvino rinenge rambozorodzwa, nekuti zvinoratidza kuti vanhu veBotswana vari kuti ngatisimudziranei chitanda ichi, kwete kuti tivatarisire ivo kuti vatisimudze nekuti nyorora kubva mumadhadha. Isu takatizete kugara pasina zvatiri kuita.
Vakuchera vati zviri kutaurwa nebazi rezvekutengeserana rekuBotswana zvinoreva kuti hurumende yeZimbabwe inofanira kushanda zvakasimba kuona kuti chibvumirano ichi chashanda. Nyanzvi munyaya dzemabhizimisi varoi magosvongwe varatidza kusafara nemanyepo aiburitswa mumapepanhau ehurumende nhaurirano pamusoro pechibvumirano chemari ichi dzisati dzapera.
Zvinotinyadzisa kuti timhanyire mberi tichionekwa sekunonzi tiri kuunza mari munyika. Kaunti dzimwe nyika dziri muno muAfrica dziri kutipa rubatsiro rwatiri kuda mukati meikonomi yedu. Zvinokosha kuti tishande nesimba kugadzirisa maitiro atinoita nemarongero atakaita mafambisirwo ezvemabhizinesi.
Vaenderera mberi vachiti zvakakosha kuti hurumende imbomira zvekurova bembera pamusoro pezvibvumirano zvainenge ichironga, asi kuti iite basa rinoonekwa kuti upfumi hwenyika husimukire.
Hatidzokei muno mumusha tigadzirisane, tigadzirise maitiro atinoita. Iko zvinorwadza kuti uoneke kuti mamwe mabhizinesi akazvirongeka zvakanaka anoda maexport permit anotora mwedzi singaverengeki kuti awane maexport permit. Hazvishandi, hazvibatsiri. Tiri kuti tichemera foreign currency, kune munhu anoda kuexporta zvinotora makore kuti awane export license. Saka izvozvo zvinhu zvidiki diki zvatiri kutadza kugadzirisa zvingatori mari yakawanda, ndozviri kutidzosera kumashure. Environment ngaikwanise kuvandutsiwa ibvume kushanda ibatsire mabhizinesi emuno neekunze. Zvino kana isusu vemuno mabhizinesi tichiomerwa, kove kuzve vachazodi.
Bato guru rinopikisa munyika reMDC Alliance rashora manyepo ehurumende ekuti yainge ichazowana chikwereti chemamiriyoni mazana matanhatu emadhora kubva kuBotswana. Mumashoko avaburitsa nhasi, mutauri webato iri vaJacob Mafume vati manyepo aya haana kusiyana nemamwe anogara kutaurwa zuva nezuva kuti hurumende iri kusaina zvibvumirano zvichaunza mari kunyika, asi pasina chinobuda kana kuti ari manyepo chete. Vanoti hurumende inosungirwa kutaurira vanhu chokwadi, kwete manyepo. Zimbabwe neBotswana dzasainirana zvibvumirano zvitanhatu munyaya dzakaita sedzidzo pamwe nezvicherwa, uye musangano mumwe wakaita sewaitwa nhasi uchaitwa kuBotswana gore rinouya. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Nyanzvi mune zvematongero enyika uye vari mukuru wesangano reZimbabwe Democracy Institute Dr. Petsai Ruhanya, avo vari kuita zvidzidzo zvepamusoro paUniversity of Johannesburg kuSouth Africa, vanoti musangano wekuvaka pamwe nekusimbisa ukama pakati peBotswana neZimbabwe hwakakosha, asi utungamiri hweZimbabwe hunofanira kudzidza kutanga hwamirira kupetwa kwemisangano yakadai husati hwaburitsa mashoko anozoita kuti nyika ionekwe seisina kurongeka. Izvi zvinotevera mashoko akaburitswa mumapepa nhau ehurumende ekuti Botswana yakange yati ichawanisa Zimbabwe mari inosvika mamiriyoni mazana matanhatu emadhora, asi Botswana ikazobuda ichiramba mashoko aya. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7 naDr Ruanya.
Izvi zvinoratidza kuti hurumende yeZimbabwe iri kutungamirwa nevarume nevakadzi vapererwa, ende vanhu vanoratidza kuti vakutsvaka utano mugati, nekuti hatitarisiri kuti pachinano chehurumende ivabudisa manyepo akadero pane imwe nyika, kunyanyanyanya nyika yamunenge makavakidzana nayo. Mashoko akadaro kuti paitwa agreement kana paita kuwirirana neimwe nyika, zvinhu zvinofanira kubudiswa kana pane chokwadi chakadzama kuitira kuti ukama huri pakati penyika mbiri hugare huri pachinhano chakanaka. Asi izvi zvinoitika kana muhurumende mune vanhu vasina kudzika, ende plus futi mune vanhu vari kuda kutsvaka recognition mune dzimwe nyika kuti tisogare dzimwe nyika takutowana chibatiro kuAfrica, nokuti vanhu vari kungofamba vachipemha, ende kupemha kwavo hakuna zvakuri kubudisa.
Tinoona kuti Dr. Ruanya, hurumende yeZimbabwe kana yakanga yabudisa mashoko akadai zvikuru achibuda ari mubepa nhau rakaita seHerald, mashoko anenge achitarisirwawo nevana veZimbabwe kuti anenge aine udzamu, zvinosiya papi hurumende?
Vana veZimbabwe vanofanira kuziva kuti mapepa akafanana naHerald, vana Sunday Mail, vana Chronicle nevanobudisa nhepfenyuro dzana ZBC, zvizhinji zvinenge zviri mukati imomo musazvibvuma, nokuti anoshandiswa mapepa iwaya nehurumende kutaura manye.
Tiri kuonawo kuti mashoko aya ari kuuya panguva iyo hurumende dzeZimbabwe neBotswana dziri kuita musangano wavari kuti weBinational Commission. Zvinosiya papi musangano uyu?
Senyika vatungamiri hava havazinyanyi kurwisana mupublic, vanongotaurianawo yatinoti diplomatic relations. Asi zvaitwa nehurumende yeZimbabwe zvinhu zvinonyadzisa chitereki. Munoziva kuti Botswana ine population ye less than 2 million people. IBotswana ine less than 2 million people. Tikatarira maresources ane Zimbabwe nemaresources ane Botswana in terms of mineral resources, natural resources, Botswana inyika inofanira kunge ichitopereka Zimbabwe. Mukatorangarira kuma1990s kuma1980s vanhu vekuBotswana vachiuya vachidzidza kunana University of Zimbabwe, kunana National University of Science and Technology, kumacollege kunana Hillside, kunana Veritas College. But nyaya iri kunetsa muZimbabwe inofanira kugadzirwa nawo munangagwa. Yavari kukonewa inyaya yekuti muZimbabwe mune chitosi, muZimbabwe mune umbavha. So chinhu chinofanira kugadzirwa nawo munangagwa kuona kuti nyaya yecorruption ino.
Vamwe vanoongorora zvematongerwo enyika vanoti musangano waitwa nhasi muHarare pakati pemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nemutungamiri weBotswana vaMasisi wakakosha zvikuru, sezvo uchisunga ukama hwenyika mbiri idzi. Izvi zvinotevera musangano waitwa nenyika mbiri idzi nhasi muHarare weBinational Commission, apo panonzi panyoreranwa pasi zvibvumirano zvakasiyana-siyana. Asi vanopikisa veMDC vanoti manyepo anozoburiswa nehurumende yeZimbabwe ezvinhu zvinenge zvisina kukurukurwa mumisangano yakadai ndiwo anonyadzisa chimiro chenyika. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata vanoongorora nezvamatongero enyika vari nhengo yeZANU PF muAmerica vaFrank Guni pamwe nemutauriri weMDC vaJacob Mafume. Jonga Kandemiri weStudio 7 atanga nekubvunza vaGuni kuti vanotii nemisangano yakadai.
Aiwa, isusu sekuona kwedu tinoti chinhu chakanaka kuti hurumende yeZimbabwe idyidzane nedzimwe nyika dzingava dziri munharaunda kana dziri kurewo, kuitira kuti ukama hwedu nenyika idzodzo huende pamberi. Mukudyidzana umu ndoo munobva mazano angava ekuvaka upfumi, angava ekuti tigarisane zvakanaka nekuita ushamwari hwekutengeserana kana hwekuti tipananewo mazano ekuti nyika dzedu dzibudirire. Tinoona sekuti chinhu chakanaka, hationi chakaipa ipapo.
VaMafume, munoti ione musangano watanzwa uripo pakati peZimbabwe neBotswana vatungamiri vaMasisi navaMnangagwa vachiita musangano unonzi BiNational Commission uyu?
BiNational Commission wagara hawo uri musangano unenge wakanaka unoitika panyika dzinenge dzine marelation dzakavakidzana, dzinenge dzichida kuwirirana pane chino nechocho chinenge chichida kuitika munyika mbiri idzodzo, vachibetserawo vachipana uku ndizi ndakupa zvindakutorera kana kuti chindiro chinokumba kunobva chimwe. Asi chiri kutishamisa ndechekuti isusu tagadzira gate rendiro ndobva tarizadza nemhepo. Gate iroro dzinova idzo zvakanyadzisa hurumende yekuBotswana. Takabva totanga kutaura mutinyi isati yatombotanga kuti taakupuhwa zvazokonzera kuti Botswana inge ichiramba kuti ha zvokwadi isusu hatina kumbotaura zvakadaro, uye tichazotaura patinenge tapedza musangano. Zvinotaridza desperation, zvinotaridza kuda kukambira, zvinotaridza kusarongeka kwakaitika hurumende yedu yeZANU-PF. Inongotaura ichianaunza kuti iri kupuhwa mari, hapana musi umwe chete wainotaura kuti iri kupawo mumwe munhu mari. Iyo ndo inenge ichingoti tiri kupuhwa mari, ichingotaura mari dzisingauyi, yaakukumbira mari, yaakupema mari kunyika doko doko dzakaita seBotswana.
Vaguni munoti
regedzai tinyatsokujekesera vateereri kuti vanzwise kuti chii chiri kuitika. Nyaya yekuda kutaurwa navamapfumi, nyaya iripo ndeyekuti ichokwadi kuti pane vakaganira vakaenda kumberi kwemabhisa. Hurumende yeZimbabwe haisi kupihwa mari nehurumende yekuBotswana. Chiri kuitika apa ndechekuti vana muzvina bhizinisi vari kuBotswana vachitsigirwa nehurumende yeikoko ndo vari kuuya kuzodyara mari dzavo munyika medu dzinosvika 1 billion pula kwete US dollars. Kude kutoda kuti vanhu vajekeseri vanyatsonzwisisa. Vanhu vari kuuya kuzodyara mari dzavo vachiita mabhizinisi. Chinobatsira Zimbabwe ndechekuti vana veZimbabwe vachawana mabasa mumabhizinisi iwayo. Hongu mapepanhau anenge akanyora achiisa nemuraudziro kuti zviite sekuti hurumende yeBotswana ndo yanga iri kutipa mari, handizvoba. Saka handione pane chakaipa ipapo. Hongu hatingateedzere zvemumapepanhau zvekuti vanhu vanenge vamhanya kumberi, asi tiri kuona kuti chokwadi chaakubuda iye zvine zvechokuti mabhizinesmen ekuBotswana ndo vari kuuya kuzodyara mari dzavo.
Vamafume, tanzwa kuti Botswana yakomekedza kuti inofanira kupuwa chivimbiso chekuti vanhu vaya vemabhizimusi vanenge vauya muZimbabwe kunotanga mabhizimusi imomo munyika vanonge vakachengetedzwa kubva kune zvematongerwo enyika pamwewo neyavati commercial risk kuti mabhizimusi avo anenge akachengetedzeka. Munoona zvichibudirira here izvi?
Munoziva ndo zvinoshamisa kuti nyika kana ichinzi vanhu votanga kuda kuita bhizinesi nayo vototanga vakumbira kuti dai vanhu venyika hamuzoiti here zveupenzi zvamava muchiita zvokungotora mabhizinesi evanhu. Kutaridza kuti nyika iyoyo iri kumanejwa nevanhu vasiri kufunga zvakati tasa. Pane munhu anoti waakuda kuroora obvunza kuti hauzobayi bayi mwana wangu, kutaridza kuti unosimbobaya baya vana vevamwe vanhu vaunosiroora. Isusu mabhizinesi meni anoda kuinvesta kuBotswana, pane patambokumbira kuti vaikuBotswana vasatora mabhizinesi iwawo. Tinotoziva kuti Botswana ihurumende inochengetedza mutemo.
Vaguni munoti iwo nekuti nyika ichida kuinvesta itange yati bvumai kuti munotichengetedza?
Ayo hapana chakaipa apa. Munhu wese anoinvesta kana kuti anodyara mari yake anotarisa marisks kuti chii chingazokanganisa kuti bhizinesi rangu riitike. Chekutanga ndechekuti havasi vekuBotswana chete, munhu wese anenge achiuya kuzodyara mari yake unototarisa kuti uone kuti bhizinesi rangu rinozobudirira here, zvingagona kurikanganisa ndezvipi. Asi Zimbabwe inoda kuti vanhu vajekeserwe kana vari kuteerera kuti hatina history yokungoteerera mabhizinesmen mabhizinesi avo. Nyaya iripo
tinobvuta mumutumwa mavere akabvutirwa wange izvoziya bvutwa mabhizinesi awo ari kubvutwa mana maine Reconstruction Act. Ndosaka hurumende dziri kuti dziri kukumbira kuti hamuzobvuti pakusina kudyara. Manje manje tataitorera munhu wese 51% yebhizinesi yake.
Avo vanga vari mutauriri weMDC vaJacob Mafume vari parunhare muHarare neStudio 7. Manzwa avo zvakare kubva kune vanongorora zvematongerwo enyika uye vari nhengo yeZANU-PF muAmerica vaFrank Guni vari parunhare muWashington DC. Vaviri ava vanga vari murukuro yanga ichikokerwa naJonga Kandemiri weStudio 7. Muchirongwa cheWomen's Round Table na 8 p.m. tiri kutarisa zviri kuitwa nevanhukadzi mukusimudzira upenyu hwavo pamwe nenyika. Ini ndini Tanono Kawande ndiri muWashington DC ndinoti mosara zvakanaka.
Sokuyisikhathi sendaba kuVOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Namkela emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhla ka 28 Nhlolanja 2019 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje
yele kuyinto ejabulisayo kakhulu ukuthi loba nje sesebunzimeni akhona amanye amazwe asizwela isikawu. Okujabulisa kakhulu ukuthi iAfrica isebenzelana ndawonye lamaye abazi ukuthi bencedisana ukuthi bathuthukisane.
Umhlangano wokuqinisa ubudlelwano phakathi kweZimbabwe leBotswana ugcitshwe ngokulobelana izivumelwano ezimbalwa.
Kodwa nasikhangela emanyuziphepheni nendaweni ezijeneyo sesizwile amanye amaministri ekhuluma nje besithi ama-NGOs afuna ukugenqula uhulumende, ama-NGOs awona izinto ezijeneyo. Ama-civil society organizations asebenza ukuthi avikele amalungelo abantu.
Inhlanganiso yeZimbabwe Lawyers for Human Rights sisole uhulumende isithi uyaqhubeka ngokuhlukuluza amagqwetha angamalunga ayo kanye labo bonke abalwela ukulondolozwa kwamalungelo kaZulu. Inhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba United Nations isisungule uhlelo lokubuthanisa izigidi ezedlula kancane amakhulu amabili zamadola eMelika i-$234 million yokuphathisa uZulu weZimbabwe obhekane lendlala lumnyaka. Zonke lezi ndaba lezinye ngizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umhlangano wokuqinisa ubudlelwano bemisebenzi ehlukeneyo phakathi kweZimbabwe leBotswana oyiBinational Commission iBNC uphele lamhlanje eHarare. Lumhlangano ugcitshwe ngokulobelana isivumelwano esengeze imali ebithenjiswe ngeleBotswana isuka kumapula azinkulungwane ezingamakhulu amahlanu isiya kubhiliyoni lamapula yokuphathisa intuthuko yeZimbabwe. UZulu weZimbabwe wamukele ngemibono ehlukeneyo udaba lokwengezwa kwesilinganiso semali ebolekwa nguhulumende ngoweBotswana isuka kunkulungwane ezingamakhulu amahlanu amapula isiya kubhiliyoni. UGibson Bebe usethulela lolu daba eseHarare.
Iningi labantu liveze intokozo kukanti abanye bathandabuza ukuthi kambe uhulumende uzalandela izithembiso lezibopho kulesi sivumelwano. EBotswana selithethe inyathelo lokwengeza imali eliyiboleka uhulumende weZimbabwe isuka kuzigidi ezingamakhulu amahlanu zamapula, 500 million pula isiya kubhiliyoni lamapula. Ekhuluma emhlanganweni nentatha yezindaba umphathi ntambo wezokudlelana namanye amazwe umnumzana Sibusiso Moyo uthe umongameli Mokgweetsi Masisi weleBotswana lomunye wakhe umongameli Emmerson Mnangagwa balobolana isivumelwano sokusebenzisana enhlangothini ezehlukeneyo zempilo eleBotswana lathembisa ukwengeza imali eliyiboleka eleZimbabwe. Ezinye izivumelwano zenziwe enhlangothini zomsebenzi kwezemigodi lokutholakala kukagetsi eZimbabwe. Iningi likaZulu liveze injabulo ngalesi sivumelwane okugoqela umnumzana Jason Matugule sakamuzi seHarare.
Hey mfowethu, yele kuyinto ejabulisayo kakhulu ukuthi loba nje sesebunzimeni akhona amanye amazwe asizwela isikawu. Okujabulisa kakhulu ukuthi iAfrica isebenzelana ndawonye lamaye abazi ukuthi bencedisana ukuthi bathuthukisane. Njengabantu seke sithatheke sicabanga ukuthi mhlawumbe o-America nabo-Britain yibo bodwa abangasinceda, kukanti thina ngokwethu sisenelisa ukusebenza ndawonye ukuze sithuthukisene thina njenge-Afrika. I just hope ukuthi khona yinto nje ezaphumelela nokuthi yinto nje ezasebenza kuhle.
Unkosazana Bethe Mlilo esinye njalo esakamuzi seHarare yena laye uncome kakhulu esivumelane esithi kuveza ukuthi uhulumende uyazama kodwa waphanga wamkhuthaza ukuthi alandele izithembiso zakhe.
Mina I think sibili kuyancomeka kakhulu okwenziwa ngurhulumente. Ngithi kaqhubekele phambili esenza imisebenzi efana lale, kodwa ngifuna ukukhuthaza njalo ukuthi uhulumende wethu alandele izinqumo lezithembiso abazenzayo zingapheleli nje emaphepheni, which means ukuthi kumele ayenze i-follow-up kulokho konke abakwenzayo.
Omunye ophe umbono wakhe ongosakhulayo uTyson Mkhulu uthi yena usafuna ukuthi uhulumende achasise ukuthi imali izasebenza njani, njalo izakuza yimalini.
Hayi, ukuthi uncedo lwangikhona lolu aluzwakali ngoba thina sathi sisizwa okokuqala kwakuthiwa it's around $600 million uncedo lweBotswana, kanti sisizwa kuthiwa i-1 billion pula. So mina sengikhuluma iqiniso angikabi kwazi ukuthi kunjani. Sesimelele uhulumende ukuthi la esichasisele ukuthi imali esiyinikwayo sinikwa iyimalini, njalo izasebenzana. Plus vele hayi imali yangikhona sonke siyawazithaya sizincedele ukuthi wonke langamasifela.
Umnumzana Trevor Nechikuni esinye njalo esakamusi Harare yena uthi uZulu kumele angabhangi ajabule kakhulu, kodwa alinde kuze kuvezeke abakuchoyo.
So far sesisayine izinto eziningi, kodwa izinto lokho zisiba wesi kwi-economy. Angazi ukuthi kahle kahle kufuze size sisayine izivumelwano ezinjani. Mina kimi vele lokhu kakuhlukananga lama mega deals ayehlala esayinwa ngumgabe, kodwa lanamhlanje akula ukubambekayo esingathi umgabe wakwenza.
IZimbabwe isibe namathuba amaningi okulobela izivumelwano lokusebenzelana namanye amazwe ezithembisa ukuthuthukisa ilizwe kwezomnotho nakwezinye inhlangothi zempilo. Lawo amazwe asekalobela izivumelwano ezithile lalo agoqela uRussia, China namanye. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguGibson Bebe.
Inhlanganiso yeZimbabwe Lawyers for Human Rights isisole uhulumende isithi uyaqhubeka ngokuhlukuluza amagqwetha angamalunga ayo kanye labo bonke abalwela ukulondolozwa kwamalungelo kaZulu. Embikweni wethule lamhlanje, linhlanganiso ithi ikhathazekile njalo ngokuhlukuluzwa kwabenhlanganiso ezizimeleyo kanye labodokotela abelapha abantu abalinyazwa ngamapholisa lamasotsha kulandela ukutshengisela okwenzakale ngozibandlela. Ngokunjalo, inhlanganiso le ixwayise uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa ukuthi ahloniphe amalungelo oluntu njalo achiyane lokuhlukuluza abantu abakhankasela lawo malungelo. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxele siphathamandla senhlanganiso ezimeleyo eye HarperCook Trust umnumzana Dumisani Nkomo.
Ngibona kumqoka njalo kuqakathekile ukubana labo abalwela amalungelo abantu benikwe ithuba kubana bakwenze khona lokho. Ngibona abasekeli amabandla ombangazwe, kodwa basiza umuntu bangakhethi ukuthi uvela ngaphi, usupportani. I-constitution yeZimbabwe iyabavumela ukuthi benze njalo. So ngibona kuyinto enhle sibili abayikhulumileyo, ngoba lapha bavikela amalungelo abantu, bavikela amalungelo abo bonke bantu. Njalo khona lokho abakwenzayo kukhona ku-constitution, kusisekelo sombuso selizwe saseZimbabwe.
Uhulumende uyakulandula ukubana uyabahlukuluza abalwela amalungelo oluntu loZulu nje jikelele. Uthe khuluma umphathintambo obona ngezemithetho uZiyambi emhlanganweni we-United Nations. Wathi yena uhulumende weZimbabwe usewahlonipha amalungelo oluntu ngokugcweleyo, kodwa usuke ephanjaniswe ngabenhlanganiso ezizimeleyo abafana lani abasebenzelana lezitha zeZimbabwe emizameni yokugenqula umbuso kaMnangagwa. Uthini ngalokho?
Inhlanganiso ezimela amalungelo abantu azikho ukuze zigenqule uhulumende, zikhona ukuze zivikele amalungelo abantu. Amalungelo abantu akhona ku-constitution yaseZimbabwe. Nxa sikhangela uchapter 4 we-constitution, kule declaration of rights. So lokho okwenziwa yilabo abavikela amalungelo yinto esemthethweni omkhulu waseZimbabwe, yinto ekhona esisekelweni sombuso. So akulunganga nje lakukhondanga ukuthi ama NGO kumbe inhlanganiso ezimele amalungelo abantu zifisa kumbe zimele ukugenqula uhulumende. Azikweni lisi khona lokhu njalo azikho ukuze sikwenze khona lokho. Kodwa ngasikhangela ema newspaperini lendaweni ezijene sesizwile amanye ama minister ekhuluma nje esithi ama NGOs afuna ukugenqula uhulumende, ama NGOs awona izinto ezijeneyo. Ama civil society organization asebenza ukuze avikele amalungelo abantu. I-mandate yama civil society organizations amaningi. Singakhethi ukuthi umuntu wangkhona ngwe-MDC, ngwe-ZANU-PF, ngwe-ZAPU, ngwe-NDU, ngwe-NDE, ngwani. Asikhethi.
Nxa uqathanisa indlela uhulumende kaMnangagwa aphatha ngayo indaba zamalungelo oluntu, le ndlela uhulumende kaMgabe abephatha ngayo, ungathi kulobubelo yini kathesi?
Wathi eqalisa sibili uhulumende omutsha kwaba ngani kuba ngcono ngoba bevumile imihlangano yokuninginingi. Kodwa xa sikhangela nje ngabinyanga lezi eziyisithupha ezidluleleyo sokungathi sokungani sokuphosa kufanane, ikakhulu xa sigayela kwenzakala esozwe eHarare ngo-August lokhu kwenzakala ngo-January, sokungathi kuyafanana nje elokho kwakukhona embusweni wendulo.
Lo ke ngumnumzana Dumisani Nkomo, isiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo loluntu eHabakuk Trust, ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekwabulawayo. Inhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba ye-United Nations isisungule uhlelo lokubuthanisa izigidi zamadola ezedlula kancane amakhulu amabili, $234 million, yokuphathisa uZulu weZimbabwe obhekane lendlala enkulu ngenxa yokungani kuhle kweZulu lonyaka. Unobhala obona ngenhlala kahle kaZulu lokubuthaniswa kwencedo umnumzana Makhaloko osekwethekeleleni kweZimbabwe okwamanje ubikwa ihlanganelo mongameli Emmerson Mnangagwa namhlanje behlaziya lolu daba. Ulokho uthi uze njengesithunywa se-United Nations ukuzoveza ukuzinikela kwale nhlanganiso ekuncedeni eZimbabwe ukulwisana lendlala ebangelwe ikungananga kahle kweZulu. Uqhubeke esithi wenelise ukuhlangana lomongameli wamazisa ngokuzinikela kwe-United Nations ukusebenzelana laye ekulwisaneni lendlala.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave, kushort wave 4930, 6065, 15460 laku 13860 kilohertz.
Indwendwe zemota ezidinga amafutha ukuhambisa sezibonakala zizinde ukwedlula ezinye izikhathi emadolobheni amaningi elizweni lapho lawa mafutha esesilela kakhulu. Lokhu kwenzakala ngemva kokuba uhulumende ethembise ukutholakala kwawo lula kulandela ukukhwezwa kwentengo yawo ngumongameli Emmerson Mnangagwa ngenyanga edluleyo okwabangela ukuthi kuqhamuke ukutshengisela. Intatheli zindaba eStudio 7 uGibson Bebe usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Lokhu sokwenze abanini bezimota ezithwala uZulu bakhweze intengo yokuthwala abantu kusukusela ngomvulo wayona le iviki. Intengo yokugada bayikhuphule ngoyo khala ngesikhathi eside abasiqeda befunela ukuthenga amafutha okwenza basebenze isikhathi esincane. umango ongasuka eChitungwiza ruwa nothono usibizela amadola amathathu $3 kuya eHarare kuthi emzini njengeGlenora Glenville eminye eduzane ledolobho sezibizela amadola amabili isikhulumeli senhlanganiso emela izihambi ePassengers Association of Zimbabwe PAS umnumzana uBert Mafu uthi badanise kakhulu ukukhweza kwentengo yokugada osokubangela abanye behamba imango emide ngenyawo besiya emsebenzini.
Sina njenge phansi yasupheka kakhulu ukuthi yabona ukusupha kakhulu sibili ngoba ekuqaleni anti yabona ukuthi ipiwele yaliyakhwela ithe isikhwela uhulumende wangenela wafaka amazuko abamakhombi bayehlisa so kathesi uthupho lwepiwele futhi solubangile ukuthi amazuko lawo abe malithwane then amakhombi lawo abe malithwane lawo amalithwane sephezi so isikhalazo sebenye sokuthi uhulumende njalo kangenele futhi abone ukuthi mina kona iPUN iyabuya ngobuningi bayo emagarajini itholisane kwenze ukuthi imota zingaba khona emgwaqweni intengo ziyabuya.
Uqhubeke ethi kulusizi ukuthi kulandela ukukhweza kwentengo yokuhambisa iningi labantu libonakala libanjwa ngamandla okuhamba ngenyawo ngoba bengelayo imali efunwa ngabezimota. Uqhubeke ethi njengenhlanganiso sebecaba ngokuhlangana labakahulumende ukuze bancedisane ngendlela ezinganceda uZulu.
Uma stakeholders lapha sibe kakhulu kakhulu sibe sisakhangela ukuthi sibonane nabakhulu abe-minister transport nabe-local government abayiwo abayi-charge so inhlelo lolu kalukaphumeleli kade besithendekile ukuthi sizababona basinikeze sicebisane nabo then nabo ama-transport association laba ye bayazama kodwa-ke uzafumana ukuthi kuna khona abanikazi bamakhombi bavele bunamthetho wabo badinga imali ngendlela zonke nxa kuthe kwavuleka isikhala sokuthi sokule shortage base bagijime baphezu so ngizothemba ukuthi udubo lolu luzakwehla mna uhulumende kuthe wangenela.
Kodwa ingcethi zezombusazwe ezinjengomnumzana Thembisani Ntungagwa zithi inyathelo likahulumende lokuletha amabhasi ezupco ngemva kokuba kube lokutshengisela phezu kokukhwezwa kwentengo zohambo bese kusobala ukuthi akuze kulondolozeke okwesikhathi eside. Uqhubeke ethi le kwakuyindlela yokuncedisa uZulu kodwa yenziwa ngesiphangiphangi kungela mali eneleyo eyaqondane lalolu hlelo osokuphethe kusimo esikhona manje.
Okokuqala izipho yayiparastatal ngama-80s up to engxenyeni singathi ngabo-90 yayiparastatal kwaba le privatization ye-transport kwangena amakhombi. Izupho esingene kathesi i-state i-budget ayikho kwenelisa ukuwenelisa izupho owawote.
Kodwa uhulumende uqhubeke ethembisa uZulu ukuthi isimo siza kuba ngcono osokwenza abantu bangabi lethemba lokuthi kulamanyathelo amqotho ayenziwa nguhulumende. Ngempelaviki edlule abahlangothi lokuhambisa ngempahla loZulu bethule umbiko wokuthi uZulu engakhathazeki ngoba ilizwe lilawo amafutha eneleyo kodwa udubo belungokuthi bawasusa njani kwelo Mozambique esiza eZimbabwe. Umnumzana Andile Masukisa kamusiara uthi umbiko kahulumende uletha ithemba kodwa isimo siqhubeka sisonakala.
Imbiko leyo esizwa uhulumende insuku lansuku ukuthi le nto izaguquka, amboni kule nguquko ezayenzakalala. Kunini lokhu sitshela ukuthi amafutha azabuya, isimo siyatshintsha, lakathesi awulanguquka.
Kodwa ezinye ingcithiko zenoto zithi ukusela kwamafutha kwingxenye yokuthi amabhanga akomakhelana kwele South Africa akade ethengisela ibhanga lesizwe le-Reserve Bank of Zimbabwe RBZ idola leMelika asemise ukulijengisela leyo mali okuyikho sekwenze ukuthi ilizwe lehluleke ukuthenga amafutha ezimota kwamanye amazwe. Lokho kuza ngemva kokuba lawo mabhanga ejeziswa libhanga elikhulu leMelika elilomthetho owalisa amabhanga wonke ukuthi angathelisa imali yakweleMelika amabhanga asemazweni angalabudlelwane obuhle lalo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngiuGibson Pepe.
Kuhlelo lwe-Live Talk lamhla kuhlelo asihluzeni bomama sixoxa ngokwenziwa ngabesifazane abakumabhizimusi kwinhlangothi ezithiyeneyo zempilo. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo.
Izivumelwano ezilobalane nguhulumende weZimbabwe loBotswana sezidale imibuzo ngemva kokwethulwa kwemibiko ehlukeneyo ngomongameli bamazwe omabili. Uhulumende weZimbabwe ubethe imali le efika amadola ayizigidi ezingamakhulu ayisithupha uzayiphiwa nguhulumende waKweleBotswana, kodwa yena uhulumende waKweleBotswana ulwandule lokho esithi limali izaphiwa osomabhizimusi beBotswana abafuna ukwenza ibhizimusi eZimbabwe. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele siphathamandla sebandla le-MDC umnumzana Edwin Ndlovu endawonye lentatheli izindaba yakweleBotswana umnumzana Philani Sibanda onguye osungula lingxoxo.
Okwenzakalayo ukuthi khona imali le ayiphumi kuhulumende weBotswana, ayiphumi kuhulumende weZimbabwe. Okwenzakalayo ukuthi izaphuma from amabhanga aweBotswana and izaba lesikhwinto yakhona kuthiwa yi-guarantee. I-guarantee le izanikwa uhulumende weBotswana, okuthiwa yi-sovereign guarantee. In other words, i-guarantee yakhona is at the level of government and not less than that. Okwenzakalayo ukuthi imali le is made available by the banks, and then baza specify ukuthi ikhishwa njani. In this instance, umama lo sesitshelethini ukhona izabe ikhishwa only when i-company e-applyayo isenza ibhizimusi lapha eBotswana laseZimbabwe. If it is a cross-border business, that's when engasebenza khona. Company lay must be company registered eBotswana. Uma i-company lay iseZimbabwe, kumele ibe in a joint venture. Imele ibisebenza together with the company elapha eBotswana. So into yakhona ukuthi bona bathi the advantage of into leyo ukuthi kuzave kubooster i-trade between the two countries, ngoba amabhizinisi aseBotswana leZimbabwe babethenga bethengiselana behlanganisa ingqondo zabo, behlanganisa amandla abo, and izimali lezi ziphuma emabhangeni aweBotswana ama-interest rate akhona are far lower than ama-commercial rates esiwaziyo. In fact, they are called ama-discount rates or concessional rates.
Hayi, Mnumzana Ndlovu, linalizweni ngodaba lolu? Sike sabona amaphephandaba kahulumende lapha ekhuluma okunye okungani akusahambelani nalokhu esikuzwayo.
Ye, thina sesibala amaphephandaba kahulumende la qamba amanga kwelakithi eZimbabwe lapha sezwa ukuthi sokutholakale ama-mega deals umangameli welizwe uMnangagwa sekhulumisane naeBotswana uhulumende. Yikho-ke sesibolekwa-ke izimali ukuthi sivuse i-economy, bahlaba umkhosi kwangani sokumnandi sokukuhle sokunjani. Kodwa-ke thina esivele sisazi amaphephandaba kahulumende lezanu-P F ungezabe sithi into eluhlaza, thina sithe sizekwazi ukuthi kayeluhlaza ingaba mhlophe kumbe ingaba bomvu, iqiniso kabalithandi likhatshana labo. Nanko sesivuka-ke sesibona-ke incwadi ebhalwe-ke nguhulumende weBotswana ukuthi hhayi kayithembisanga muntu imali, akwelami mali abazayikhipha beyinika iZimbabwe, basakhulumisana nje nge-trade ukuthi bayimprove njani. Esiqeda ukubuzwa nje ukuthi bandaye kukhuluma ukuthi bafuna-ke ukuthi kube le improvement ku-trade between amazwe omabili iZimbabwe-ke leBotswana, akwelami mali ethenjisiweyo ezangena elizweni.
Ye, Mnumzana Sibanda, ngokubona kwakho wena okwenzakalayo lokhu, kulakho yini kuvuselela umnotho weZimbabwe nxa amankampani wona lawo okuthiwa azaphiwa imali engaya eZimbabwe?
Abona indaba leyo othi ngiyifake kanje, i-facility le mina umcabango lowo awuqalisi namhla. This idea yavela ngo-2009 abantu bahlala phansi bayivumelana bathi no, asenzeni into leyo. At the time yayi-$500 million, which is about maybe $49 million or $48 million. And this thing yehlile ukuthi iqalise from that time. Abantu ama-ministers on both sides bahlala phansi baphikisana, behlile ukhona bevumelane on ama-risks, how to mitigate ama-risks. Kwakumele ukuthi nxa uhulumende weBotswana esithi mina ngizalinika i-guarantee izimali ezinxa zingabhadalwanga yimi ezabhadala, uhulumende weZimbabwe wamele thina mina zakibe i-guarantee ukhona amabhizimisi aphakathi kwe-facility lay asiwatshintshe, asiwahlukumezi ngendaba ze-indigenization, asibathatheli nxa ukuthi ba-involved in agriculture, asibathatheli umhlabathi, asibathinti ukuthi they are protected. So even lakathesi, how far this arrangement can benefit the economy of Zimbabwe will depend on the political will on both sides. In the first place, it's not a very big amount. It's not a very big amount. it's an amount that is 1 billion. It's 1 billion pula between two economies.
Mnumzana Ndlovu, wena ke ubona njani? Ubona ngani kuzaphumelela yini?
Ah, kasithembi, kasibona ukuthi kule nto ngaphumelela thina sesithemba ukubona njengoTomas. Ikakhulu nxa sikhangela kubandla leZimbabwe, lohulumende wezangaphandle. Nxa sinanzelela eleBotswana, kakhulu into eli-exportayo, i-economy yalo i-based kuma-diamonds. Singakhangela ukudla okuningi okusetshenziswa eBotswana, they import. By importing South Africa. So, kungaba lula ngalathi sisala ama industry aqinileyo eZimbabwe, sisalima, si export uchako, si export ama finished products, izinto eziningi ziye kuBotswana, ngokungasebenza ngaleyo ndlela. Kodwa ke kathi singakhangela ukuthi lathi singokhongozela, kasisela industry yethu, kasisalimi, sesizingela emaplazini lapho ulima khona amakhiwa, sesithona sigamula izihlahla zizingela amabhalabhala. Ikho ke kanye uboni mina isivumelwano sabo lesi ukuthi ke singancedisa kathesi.
Alo ke ngumnumzana Edwin Ndlovu isiphathamandla sebandla le MDC ubexoxa endawonye le ntathela izindaba yakwele Botswana umnumzana Philani Sibanda. Kwezemidlalo izikolo zezabelweni zeMandebeleni zikhuthazwa ukuba ziqakathekise umdlalo webasketball ukuze zingaqhubekeli phambili zibhuqwa ngeziphuma ngasenyakatho kwelizwe. Okuningi asikuzweni kuntathela izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji esiphalo ludaba ngokugcweleyo.
Isiphathamandla senhlanganiso yeLakers Foundation isikhumbuza uNdlovu ukuthi kuqakathekile ukuba izikolo zakwele Mandebeleni zihlale zidlala umdlalo webasketball ukuze zivale umkhandlo okhona phakathi kwazo leziphuma ngasenyakatho yelizwe. UNdlovu utsho lokhu ngemva kokuba izikolo ezivele ngasenyakatho yelizwe kuyizo ezingqobe kumncintiswano wamankazana kanye lowabafana kumidlalo yalonyaka yeLakers Foundation Under 16 Tournament.
Esikunanzelelayo ukuthi izikolo zangale kubo Harare lakumashonaland ziqinile njalo ziyadlala ibasketball emnandi. Ukuthi izinga labo lingaphezulu okwedlula izikolo zanga. Thina njengeLakers sibona silengqobe yokuthi singazama ukuthi sihlanganise abantu labo siba yenze lawo benanzelele izikolo zanga bazinanzelele ukuthi hayi igap play ekhona phakathi kwethu lezikolo zasentshonalanga kungabe kuyikuthi asisebenzi kakhulu kumbe asilasisekelo esiningi.
Imidlalo yeLakers Foundation Under 16 Tournament iqhutshelwe edolobheni lakoBulawayo ngempela viki edlileyo, njalo iqembu leGirls High School elaseHarare yilo elinqobe kumncintiswano wamankazana, kuthi eleKutama High School yilo elinqobe kumncintiswano wabafana. Amankazana eGirls High anqobe osowabo abeNkulumane High nge-36-27 kufinal, kuthi iqembu leKutama High litshayele Mazowe High nge-36-32 kufinal. Imidlalo leyi ingxenye yenhlelo zokuthakazelela ukufikisa iminyaka elithumi kwenhlanganiso yeLakers Foundation yonayisungulwe ngomnyaka 2009. Linhlanganiso ikhangelelwe ukuba iqhube njalo eminye imidlalo yabantwana abaleminyaka engaphansi kwelithumi lantathu phakathi laphakathi komnyaka, kuthi lapho umnyaka uzosiyafika komlindi uyacina iqoqe njalo imidlalo ezangenwa ngamaqembu avela kwamanye amazwe. Ngiyimele iStudio 7 koBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Awubuthele kancane wemzulu Yenkiri pipa palaza, awuthele kancane wemzulu. Yenkiri pipa palaza, awuthele kancane wemzulu. Yenkiri pipa palaza, awuthele kancane wemzulu. Yenkiri pipa palaza. Bemalume, engele uthando tjwala. Bemalume, yeyelu kandu jwala. Bemalume, yeyelu kandu jwala. Bemalume, yeyelu kandu jwala.
Akubuthele kancane mzukulu, ngeke ngikhiphe ipapalazi. Ha, ipapalazi lintwele, lintwalise kanzima ngolwesine kunje. Hayi ke silugqiba ke uhlelo lwalamhlanje, kodwa singakehlukani ngesikhangele inhloko zezinye zendaba. Umhlangano wokuqinisa ubudlelwano phakathi kweZimbabwe leBotswana ugqitshiwe lamhlanje. Inhlanganiso yeZimbabwe Lawyers for Human Rights sisole uhulumende sithi uyaqhubeka ukuhlukuluza amagqwetha. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama lami nguChris Gande, salani ke ku-Live Talk.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.